Munyori muzcc Reverend Dr. Kenneth Mutata vati nyaya iri kukonikoti yakakosha zvikuru, asi vati kana dare rapedza basa raro, basa guru nderekukurudzira runyararo nekubatana munyika. Vamutata vati nekusagutsikana kuri munyika zvakakosha kugadzirisa ukama hwakaputika.
Ndinoda kuti kana nyaya dzose dzichinge dzapera, nyika yose igare pamwe chete kuti igadzirise nyaya yeukama hwedu hwakaputika, kubva kumhuri, kubva kumacommunities, kumabato ematambiko enyika, uyezve nenyika yese nekuzara kwayo. Ndinofunga tinofanira kuti tigadzirise zvose zvakakananisika nechekare. Kusagutsikana kuriko panguva iyo ino nezvatinoshuvira chese takatarisa kumberi, izvozvo zvinofanira kuti tigare pasi titaure pamusoro pazvo.
ZCC inotiwo kutevedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kwakakoshawo zvikuru mukuunza runyararo. Vamutata vati bumbiro rinofanirwa kutevedzwa uye mitemo yogadziriswa kusadzisa zviri mubumbiro.
Tinofanira kuti titarise pamusoro penyaya yekuti bumbiro remutemo wedu ringawana sei makumbo yekuti ritsike rifambe mukati menyika, mitemo yenyika yedu ive nesimba rokugadzirisa kuzvidzana kwatinoita sevanhu veZimbabwe. Nyaya yeconstitutionalism neconstitutionality zvinge zvine nzvimbo mukati mekuvaka ukama hwedu.
Vamutata vati vose makereke vanokurudzirawo kuvandudzwa kweupfumi hwenyika kuitira kuti varombo vaonewo chauviri uye kuti vechidiki vawanewo upfumi.
Nyaya yechitatu inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavandudzwa sei. Zvikuru huve upfumi huchabatsira kuti vari pasi vakwidzwe kumusoro, uyezve kuti vasina vawane, uyezve tisingakanganisi tarisiro yevechidiki vanenge vakatarisawo kuti vawane upfumi hwoupane ramangwana ravo.
Munyika mune kusawirirana zvikuru zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission, uko kwakapa kuti kupokana kwezvakabuda musarudzo kupedzisire kwapinda muConcord. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.